This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 11, 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dare raita zvandofunga zviri fair and ndifunga kuti tinenyaya kuve nedambudziko nazvo. Kunyange zvedu taifungidzira zvakatingozvatongwa nedare, tinozvigamuchira.
Nhengo yeZANU-PF vamunyaradzi kereke vanobatwa nemhosva yekubata chibharo. Pastor Ivan Mawarire nevetajamuka vodaidzira kumwe kuratidzira nemusi wechitatu nechina, apo vakawanda vari kunyunyuta nevhidhiyo yemapurisa achirova vanhu vari muusungwa nemboma. Hurumende inoramba kuzivisa vashandi vayo kuti ichavabhadhara riini mwedzi uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dziri dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo yeZANU-PF inomirira Bikita West muParamende vamunyaradzi kereke nhasi vabatwa nemhosva yekubata chibharo vakatongerwa kugara mujeri kwemakore gumi. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare raMajestrate vanompeiwa vabata vakereke nemhosva yekubata mwana wehama yavo ari pasi pemakore gumi nemasere chibharo, vachimutyisidzira nepfuti makore matanhatu adarika. Asi imwe nyaya yekubhinya yanga ichipomerwa vakereke yaraswa mushure mekunge dare risina kugutsikana neumbo hwakatorwa kudare pakutongwa kwenyaya iyi. Vampeiwa vati kunyange hazvo vakereke vaishandisa muchuchisi mukuru wehurumende vaJohannes Domana, avo vakambomiswa basa vachipomerwa mhosva yekushandisa masimba avo zvisiri zvavari pabasa kuti vavhariridze nyaya iyi sezvataurwa nemuchuchisi akazvimirira panyaya iyi vachausuwarara sezvo vachiti munhu wese anogona kuita zvinhu zvokuti apukunyuke panyaya yaanenge akatarisana nayo. Vakereke vanga vatongerwa kugara mujeri kwemakore gumi nemana, asi mutongi wedare azovabvisira makore mana vachiti akandeke kutanga kupara mhosva. Mutongi atiwo anzwira vakereke tsitsi sezvo vari munhu ane vakadzi vatatu nevana gumi nevanomwe, uye vari zvakare munhu akamboshandira hurumende sachipangamazano wagavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Vawarara vati vafara nemutongo waturwa nedare.
Dare raita zvandofunga zviri fair and ndifunga kuti tinenyaya kuve nedambudziko nazvo. Kunyange zvedu taifungidzira zvakatingozvatongwa nedare, tinozvigamuchira.
Kubatwa kwaitwa vakereke nemhosva kunoreva kuti kuBikita West kwave kufanirwa kuita sarudzo dzechipiri dzekutsvaga anomirira nzvimbo iyi mudare reParamende. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, mutauriri weboka revechidiki riri kuzvidaidza kuti tajamuka vapromisi mukwananzi, avo vari kupomerwa mhosva yekupwanya zvinhu muchitoro chemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vapelekezela mupoko chechopisi chiri pakati pedhorobha muHarare, vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Hurumende inoti vamukwananzi ndeumwewo avo vakaratidzira pamberi pechitoro chavamupoko, vachiti chitoro ichi chinofanira kupiswa pamusana pekuti vamupoko vari kuramba kubuda muhotera mavagara kwemakore anoda kusvika kumaviri vachishandisa mari yehurumende. Gweta ravamukwananzi vatrust mahanda, avo vanoshanda nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights, vatsinhira zvaturwa nemutongi wedare vatendai mawe.
Saiti ya ndesu kuti patashwa kudare Vamahwe, ndo mtongi we mosha Mahwe kudare Muperiki we mosha, alonzi prosecutor Ndo mvada iza Mpulisa angalifere fita nye yoi Ndiyapi kumbo kutise Wai ashiramba kuti Mamukwa nanzi waende ku Kuwapi wa beyo Sakawa uya wakapawa kumbo hao Asi mtongi we mosha Ati hapana chikonzero chino kamchirika Chino manikizira kuti Vamukwa nanzi wanyime beyo Saka wapi wa beyo Franzi wapata le madora mazana matatu kwa Amerika wa jipeleke kwa polisa musiwe wajishanu weka weka ku law and order uyezwe kutuwara mpachikara pwa adresi waka hapa uye kutuwareke kuso veringiza afakazi panyari yoye.
Mune mwe nyayangari matare shakare, sachi garu webato ijware viva Zimbabwe, va esi Lumumba, vapi omkano wakubadara marechi batiso, panyaya varu kupomeru weyo kubika mapepa emoto kari ya vano nzivaka tengesa, va Lumumba, vanzwa badare mazana matatu ya madura se marechi batiso. Ndaka mirira Studio 7 Muharare, ndini Thomas Chiripasi.
Imwe muri yekubula wayo irimu kuchema zvitevera kushaya kwemwana wayo ane gore rimwe chete rekuberekwa mushure mekukandirwa utsi unokachidza kana kuti tie gas nemapurisa nechitatu svondo rapera. Kupa kwashe Mutasa akashaika nechina svondo rapfuura uye akavigwa nezuro kumarinda eluveve. Baba vake vaDeft Mutasa vanoti mapurisa akauya kwavanogara kuvurombo flats vachirova vanhu uye kukanda tie gas vachiti sei vanga vachiratidzira. Vanoti mushure mekukandirwa tie gas iyi vakakumbira mapurisa kuti vamhanyise mwana wavo kuchipatara sezvo akanga akachidzwa asi mapurisa haana kuteerera. Vanoti vakazowana mukana wekuenda kuchipatara nemwana nemusi wechina asi akazoshaya vari munzira. Ngatinzwe wa Mutasa vachitaura muhurukuro yavaita naNtungamiri Nkomo weStudio 7.
Nokudaro vakazoya chi kana matie canisters mukati nenzvimbo yatinogara. Vachikandira panze pamwe chete nokupinda mukati mumakorridors kubva pana ground floor kusvika ku third floor. Mafleti ose vachiraida munhu wose kuti abude panze door to door. Kune vakanga vazvevharira mumba vasingadi mhiri zvonga vandipo vakaita zvanorwukanda makanisters. Kutaura kuno pamusiwo pangu patore nemamati. Ekanisa rakakandwa the biggest kanisa retiga ravanoshandisa rerayo rakakandwa pamusiyo ndorakanyanya kukanganisa mwana zvekuti pandakazobuda naye chero nini wacho ndakakanganiswa naro. Kutaura pari zvino vanhu vazhinji vakakanganiswa. Kutaura pari zvino pane mumwe muvakidzani watinaye kakare atori mukati mechipatara aenda nemwana akakanganiswa zvinaro.
Pane zvamungada kutaurira mapurisa here vaMutasa nechiitiko ichi?
Mapurisa pari zvino ndona kuti hapana betsero yavangandipa sezvo zviri zvinhu zvavangoitwa nemapurisa saote hapana ruyamurero rwavangandipa panguva yazvino nekuda kwezvakaitika.
Mambotaurisana here nemagweta anorwira kodzero dzevanhu nenyaya iyi?
Pari zvino hapana pandoziva kuti ndingatangira papi uyezve vangandibatsira sei. Ezve handitarisi kuti nhau yacho ndingaswera ndichienderera mberi nayo nokuti ndakatongorasikirwa. Vatongopfuura zvakadaro.
Pane zvamungada kutaura here nekushungurudzwa kwenyu nemapurisa kwapa kuti mwana wenyu ashaike?
Ndingori nacho ndorwadziwa nezvavandikira nekuti vavangondikananisa ndisina mhosva.
VaDeft Mutasa mugaro wemubulawayo vakashayikirwa nemwana mushure mekukandirwa utsi unokachidza kana kuti tie gasi nemapurisa svondo rapfuura vari parunhare naNtungamiri Nkomo weStudio 7. Zvichakadaro vanhu vari kunyunyuta zvakanyanya nenyaya vanoti yekutyorwa kwekodzero dzevanhu nemapurisa mukuratidzira kwakaitwa munyika nevanhu nemusi wechitatu svondo rapfuura. Pavhidhiyo iri kutenderera iri mumaoko eStudio 7, mapurisa anobuda achirova vanhu vari muusungwa, madzimai nevana vachichema.
Ndiyo yangachida kuningirike nakapapa. Ndiyo yangachida kuchema munhu paya. Kuyareka tembo parapa. I'm very little tamba. Yeah.
Jema kuna baso.
Mudzaide kupa mukadzi wako anomuurayo.
Aya simba.
Ayo mazwi emapurisa pamwe nevanhu vari kuchema vari kushungurudzwa vari muvhidhiyo iri kuburiswa mapurisa achirova vanhu ava. Tichiri panyaya iyi, bato reMDCT rinoti mukuru wemapurisa Commissioner General Augustine Chiuri vanofanirwa kusiya basa senzira yekuratidza kunyara kwavo nezvakaitwa nemapurisa zvekushungurudza vanhu panguva yekuratidzira pamwe nekuramwa mabasa kwakaitika svondo rapera. Mutauriri weMDCT Vaobert Gutu vanoti sebato vanoshora zvikuru kurohwa, kutochwa pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu kwakaitwa nemapurisa panguva iyi. Izvo zviri kuburitswa mumadande mutande neveruzhinji. Vagutu vanoti nhengo dzebato ravo dzeparamende dzichakwidza nyaya iyi mumatare eparamende neseneti, uye vachiuri nehumwe hutekwa-tekwa hwemuchipurisa hunofanirwa kumiswa pamberi pekomiti dzeparamende inoona nezvemukati menyika kuti vatsanangure kuti sei mapurisa akatora matanho ekushungurudza vanhu. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuru yataita navagutu pamusoro penyaya iyi.
Kunyunyuta kwatiri kuita isu sebato ravanhu reMDC, kunyunyuta maererano nenyaya yevutsinye hwakaitwa nemapurisa pavakasunga vamwe vanhu, ndofunga vaya vanoona pazvivhitivhiti pamafoni nepamwe pakadaro, yakunzi social media mazuva ano, panotova nemavhidhiyo akafamba achiri kutofamba nanhasi anotaridza mapurisa vachirova vanhu zvokurova zviya izvi. Kuuyawo mifananidzo, mapikicha anotaridza mumwe mupurisa akatotsika munhu pauro kudai apa akabata pfuti AK-47 assault rifle. Vamwewo vachionekwa vachirova vanhu vachivajambisa mawall, majurawall nemafenzi, vachiita jamba mafenzi. Saka patiri kuti zvino kune vakatikurei sezvo tobva tafunga vutsinye hwaiitwa nemapurisa mazuva aIan Smith. Tiri kuziva kuti ndoutsinye hwaiitwa nemapurisa kunyanyanyanya kana vachidhira nenyaya dzezvematongerwo enyika kana vanhu vaitaridzira. Toona apa zvangotaridza kuti mapurisa havana hanya nekodzero dzavanhu.
Saka imi sebato zvi zvamuri kukurudzira mune matanho amuri kutora?
Rokutanga danho guru jonga ratiri kuita nderekuti nhengo dzedu dzeparamend, National Assembly, tichibatanidza nesenate, toda kuti nyaya iyi vatoudzwa kare kuti inofanirwa kunge ichiongororwa chimbi chimbi neParliamentary Portfolio Committee yezvehome affairs, iyo inova mumba yeNational Assembly, mumba yesenate kana kuti upper house, vamaanoita upper house. Kune yetinotiyo thematic committee on human rights, yovonavo kuti voita chimbi chimbi kuongorora nyaya iyi.
Avanga vari mutauriri weMDCT Vaobert Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, gurukota rezvekudzivirirwa kwemukati menyika vaIgnatius Chombo vaudza Studio 7 kuti vari kuferefeta nyaya dzose idzi, asi vaudzawo Blessing Zulu weStudio 7 kuti vanhu havafanirwo kungoratidzira vasina mvumo.
Mapurisa anoda vanhu vanotevedzera mutemo wenyika, ndo basa ravo, make sure kuti hapana anotyora mutemo. So ndo basa remapurisa. Saka mapurisa ari kuti kana wazofunga kuitawo zvako zvekutyora mutemo wega ivo havana option kunze kwekusunga
asi panga paine imwe video iri kutenderirawo vachombo vanhu vachirohwa nemapurisa vari muhusungwa muri kuferefeta here nyaya iyi tiri kunzwawo kuti kumwe kuBulawayo kune mwana akafa netie gas iri kunzi yanga yakandwa mumba mambonzwawo here nezvenyaya
gurukota rezvekudzivirwa kwemukati menyika vaIgnatius Chombo vachitaura parunare naBlessing Zulu weStudio 7 vanotungamira kurudziro yeThis Flag vanosanganisira Pastor Ivan Mawarire vanoti hurumende haisati yagadzirisa zvinhu kubva pakuratidzira kwakaitika svondo rapfuura naizvozvo vanoti veruzhinji vagare mudzimba dzavo nechitatu nemusi wechina sezvakaitika svondo rapfuura ngatinzwei mashoko avaisa paFacebook yavo vachikurudzira kurangwa mabasa uku
maona vhidhiyo iri kutenderera yemapurisa achirova vanhu sechizvarwa cheZimbabwe ruzhinji rweZimbabwe povho yeZimbabwe taramba we refuse to live in a Zimbabwe like that hatingagari munyika yakadaro hazviti hakuna nyika inorohwa munhu in that fashion by a police mapurisa munofanira kunge muchiti chengeta asitarisai muone zvamuri kutiita it's not fair and it's not right hatingasiye zvakadaro pamusoro paizvozvo nekuda kwekutadza kwenyu kuti mutipindure sevanhu pane zvinhu zvatiri kukukumbirai on Wednesday the 13th and Thursday the 14th of July we are shutting Zimbabwe down again tiri kuvhara zvekare hatingarambe tichiitirwa zvatiri kuitirwa munyika munomu toramba takanyarara kwete makombi mafesa angu kumakombi varai musi weWednesday nemusi weThursday ngativharei kumabusiness vana ngavasaende kuchikoro zvinoda kuti inini newe tisumuke titaure ngativharei mavenders vanotengesa zvinhu mumarodhi musaende because tisi tiri kubatwa rafu inini newe tisi tiri kuwanzirwa inini newe tikasasimuka hapana chinochinja munyika munomu ndinzwei ipapo 13 and 14 citizens join me let's make history and make this government change mwari vakuitirei zvakanaka pray for Zimbabwe
Pastor Ivan Mawarire vanove mutungamiri weThis Flag Dare rabvuma kuti vamwe vanhu vakasungwa mushure memhirizhonga yakaitika muguta reBulawayo svondo rapera vabhadhare mari yechibatiso ukuwo mapurisa achinzi ari kuramba achisunga vanhu pamusoro pemhirizhonga iyi mutoro wedu wenhautaura ishava anotipa nyaya inotevera
Vatanaka muganyi rimwe remagweta ari kumirira vamwe vanhu makumi masere nevashanu vakasungwa mumhirizhonga yesvondo rapera vaudza Studio 7 kuti vanhu ava vanzi vabhadhare mari yechibatiso inosvika madhora makumi masere pamunhu wega wega
vapiwa bill $80 vese vari 85
Vamuganyi vati vasati vabvazera vakasungwa nevamwe ava vaisafanirwa kuve vagariswa muchitokisi pamwe chete nevanhu vakuru vakatiwo shuviro yavo ndeyekuti mapurisa azive zvizere kodzero dzevanhu dziri pasi pebumbiro remitemo yenyika kune vamwe vanhu makumi maviri nevaviri vakamiswa pamberi pedare nemusi wemugovera vachipomerwa mhosva imwe chete yekuita mhirizhonga pavanhu ava painge pane vasati vabvazera gumi nevashanu Amai Patience Moyo, ava vanoshanda neJustice for Children Trust, vaudza Studio 7 kuti pasi pemitemo yenyika, vasati vabvazera vanenge vasungwa, vanofanirwa kuchengetedzwa mumaoko evabereki vavo.
Mutemo wedu wakajeka panyaya yekuti mwana akasungwa tinenge chitarisa musikana kana mukomana ari pasi pemakore 18. Haafanire kutogariswa mujere.
Vanoziva zviri kuitika vanoti vanhu vachiri kuramba vachisungwa vachiunzwa kumatare muBulawayo pamusoro pekuratidzira kwevhiki rapera mune imwewo nyaya mutevedzeri wemutungamiriri webato reMDCT muzvare Tokozani Kupe vanoti madzimai ebato ravo achatanga kuratidzira kusafara kwavo nekutambudzika kweveruzhinji munyika pasi pechirongwa chinonzi rovai mapoto Muzvare Kupe vaudza Studio 7 parunare kuti kuratidzira uku kuchatanga kuitwa nemusi wemugovera muguta reBulawayo kwozoitwa zvemuguta guru reHarare muvhiki rinotevera.
Ndinofunga kuti munoziva kuti kana nzara yabaya inobaya zvakanyanyisa kumadzimai. Kana vana vene nzara kana vechichema havati baba baba vanoti amai amai. Nzara yapinda mudzimba dzevanhu vemuZimbabwe. Saka madzimai ari kuti iwo izozi mapoto atinawo kumba haachabiki chinhu nekuti kuti hakuna chikafu.
Varamba mashoko ehurumende ekuti pane vekunzi vari kupesvedzera vanhu munyika kuti varatidzire. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Hurumende inonzi haina kupa vashandi vayo mazuva avachawana mihoro yavo yemwedzi wachikunguru sezvanga zvakatarisirwa kumusangano waitwa nhasi pakati pesangano rinomirira vashandi reApex Council nevamiriri vehurumende. Asi sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vanoti hurumende yavavimbisa kuti ichadzoka kwavari nechishanu ichizovapa mhinduro. Vanotiwo sevamiriri vevashandi vakurudzirawo hurumende kuti iswededze mazuva ekuti vamwe vashandi vehurumende vose vasati vatambira mihoro yavo yachikumi vatambiriswe mari dzavo kubva kumusi wa14 mwedzi uno kudzoka kumangwana kana kuswera mangwana, asi zvinonzi hurumende haina zvakare kuzvisungirira panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita naamai Alexander.
Hurumende inge yakati tive kumusangano vatiudze kuti vasvika papi nenyaya yemasalari avazivisi vashandi vati vawana mari dzavo. Manesi akawana mari, maticha akawana mari, rest of the civil service haisati yawana mari, uye nemapensioners havasati awana mari. Saka vatiudza vachitiudzawo officially kuti vakabhadhara manesi nematicha, vakati rest of the civil service nemapensioners madates aramba akadaro ari 40 musi wa14 nemusi wa19. Saka isusu tazviramba izvozvo tikati aiwazvi. Vana vanoda kubatwa zvakafanana. Kana vamwe makakwanisa kuti matora madates anga ari kure maaisa pedyo vakwanisa kuwana mari, ko ava vamwe munoti vanoonekwawo nani? Saka tataura nehurumende tikati aiwa vanofanira kuti vaonekwe. Saka takumbirisa chose tikataura navo kuti masalaris iwayo anofanira kubhadharwa mangwana kana kuswera mangwana.
Ko mihoro yaJulai vavimbisa here kuti vanokwanisawo kupai mwedzi uno?
Pane zvanga zvakanyorwa kuti tinofanira kuti tizokurukura muzuva ranhasi. Tanga paine nyaya iyoyo yekutanga vakatoti vachatipa madates ekuti July salaries dzichatandirwa rini, asi pavazouya vati havasati vaane madates acho, uye vavimbisa kuti by Friday vanenge vaane madates. Saka vati vachandiudza inisa team leader ndozoudzawo maunions ese. Saka hatina kuzobuda tine madates vauya vasina.
Takambonzwawo kuti kune dzimwe nhengo dzenyu zvikuru varayiridzi vari kunzi vanenge vari kutungurudzwa pamusoro pekupinda kwavakaita mukurangwa mabasa muzvikoro umu. Nyaya iyoyi mambo ibata-batawo here?
Ndiyo yatatonyanyisa kubata-bata, nokuti isusu sevamiriri vevashandi tanga tati kana gavhumendi yakatora pozisheni yekuti vanhu ivava vanofanira kuti vapanishwe, isu hatichaenderere mberi nemanegotiations.
Vanga vari sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vari parunhare muHarare neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909am, pa4930 kana pa16065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. MuSouth Sudan nhasi maita kurwisana kunotyisa. Chinguva chipfupi United Nations Security Council yakurudzira vatungamiri venyika iyi kuti vamise mauto avo kurwisana. UN yati kurwisa vanhuwo zvavo sezviri kuitika zvinogona kutorwa semhosva yehondo. Pfuti dzinonzi dzarira muguta reJuba muzuva reshanu vanhu vachirwisana zvinotyisa. Mutungamiri weSecurity Council Ambassador Koro Besho vanoti kusagadzikana munyika iyi kunoda kugadziriswa nechimbi chimbi. America iri kutanga rimwe svondo idzva vanhu munyika iyi vachirangarira kuurayiwa kwakaitwa mapurisa mashanu kuDallas kuTexas, uye varume vatema vaviri vakaurayiwa nemapurisa echichena kuLouisiana neMinnesota. America inoti iri kuzotumira mamwe mauto mazana mashanu nemakumi matanhatu kuIraq kunobatsira mauto aya kurwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State muguta reMosul. vanorarama neutachiwana weHIV AIDS vanokurudzirwa kuti vatore mushonga yavo yemaARVs pachiri nenguva kuitira kuti vazvidzivirire kubva kune zvimwe zvirwere zvakadai sekuoma mutezo izvo zvinonzi zviri kubata vari kurarama neutachiwana wakawanda. Mumwe anoshanda neveruzhinji vanorarama neutachiwana weHIV AIDS vaStanford Chimuti Munzeve vakawanikwa vachipiwa ruremekedzo rwekushanda zvakanaka nevamwe munharaunda pamusangano wangu ari muWashington mwedzi wapfuura we-2016 AIDS Clinical Trials Group Conference. Vamuchimuti Munzeve vanoti ongororo dzakabuda pamusangano uyu dzichabatsira pakurwiswa kweHIV AIDS, asi kurudziro yanga iri yekuti vanhu vatore mishonga yavo paine nguva. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Tikatarisa musangano watanga tichiita muWashington weAIDS Clinical Trials Group, tiri kuona kuti vanhu vari kunwa mishonga yemaARVs kunharaunda dzatiri kugara. Izvo zvakabatsira kuti dambudziko reHIV ridzikire, ende hatisina vanhu vari kurwara vakawanda. Asi vari kuongorora nyaya dzeHIV vari kuona mamwe matambudziko ari kusangana nevanhu ava vari kurarama neutachiona vari kunwa mishonga yakafanana nemamwe matambudziko akaita seTB, zvimwe zvirwere zvinouya zvichitora mukana wekuti masoja emuviri emunhu anenge asisina simba. Saka dambudziko reTB ndo chirwere chiri kunyanyouraya vanhu vane HIV, rakati kurei kunharaunda dzedu dzekuAfrica. Saka isusu tiri kuona kuti ongororo dziri kuitwa neAIDS Clinical Trials Group dzinobatsira kuedza kuvandudza marapirwo ezvirwere zvakaita zveTB. Tine rimwe dambudziko zvekare revanhu vari kurarama neHIV rekuti hongu vari kunwa mushonga uri kuvashandira ende vari kurarama kwenguva refu, asi tiri kuona mamatambudziko ezvitaka ari kubuda, maliver diseases muvanhu vari kurarama neHIV. Tikatarisa pasi rese kune 25% yevanhu vari kurarama neHIV vari kusangana nedambudziko rezvitaka.
Tinoonazve kuti imi makawanikwa muchiremekedzwa pamusangano uyu, zvakafamba sei?
Pamusangano uyu ndakapiwa inonzi Sharon Maxwell Community Impact Award. Iyi award inopiwa munhu anenge akwanisa kuita basa rakanaka munharaunda dzaanenge achimirira. Saka inini ndiri munhu anoshanda zvakanyanya neUniversity of Zimbabwe School of Medicine, ndichivabatsira kuedza kuunganidza nharaunda dziri kunyanya muWest Southwest District neHarare yese kuti mashoko eresearch apinde munharaunda.
Marvelous Mhlanganya weStudio 7 achiita hurukuro navaStanford Chimuti Munzeve vanoshanda nevanorarama neHIV AIDS. Iye zvino tokuendesai kuna Michael Kariata achitipa nhau dzemitambo.
Masebos akadamburwa zvinonyadzisa 61-15 pamusha nekinya muHarare Sports Club mukupera kwesvondo, izvo zvavakanda pasi pasi mugungano rezvikwata zvina zviri kurwira mukombe weAfrica Cup Division 1A. Masebos aifanira kukunda mumutambo wepamusha uyu kuti vaite mukana wekutora mukombe womuAfrica uyu, pamwe nekuchengetedza chinzvimbo chavo chekutamba mumakundano e2019 World Cup ayo ari kutanga pakati pegore rinouya. Asi kukundwa zvinonyadzisa kwavakaita kwasiya Zimbabwe iri pachinzvimbo chekubuda mugungano rakakosha reAfrica Cup Division 1A irori. Vatarisana zvekare nedambudziko rekutadza kutamba muma2019 World Cup Qualifiers, sezvo zvikwata zvinenge zviri muAfrica Cup Division 1A gore rinouya ndizvo zvichatambira mukombe wepasi rese uyu. Mutambo wemasebhozi unotevera uri pamusha neUganda musi wa23 Chikunguru, asi zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo mutambo wavo wekupedzisira vari kutamba neNamibia kuVindhoek musi wa6 Nyamahuvhu. Zimbabwe haisati yambodya Namibia pamakore 10 adarika. Panguva iyo Masebos ari kutsvaga kuti chii chakavarova, Dynamos iri kupemberera mapoints avo 15 mumitambo mishanu mushure mekunge Dimbare yakatatarika asi ikarova Border Strikers 2-0 muRufaro Stadium nezuro. FC Platinum yakadarika Highlanders nepoint imwe chete kuenda pamusoro petafura yePremier Soccer League mushure mekuita mangange 0-0 neCapes United. Highlanders haina kutamba mutambo wavo netriangle sezvo wakamiswa nevePremier Soccer League kuchityirwa mhirizhonga dzezvematongerwo enyika. Mumwe mutambo wakamiswa nenyaya dzemhirizhonga ndeuyo waive pakati peTorocho Pirates neMutare City